Mukuru weFIFA anoona nezvebudiriro yenhabvu muAfrica vaSolomon Mudenge vazivisa kuti vamutasa vachatungamira komiti yevanhu vana avo vachange vachitungamira nokugadzirisa nhabvu muZimbabwe kusvika muna chikumi gore rinouya. Dzimwe nhengo dzekomiti iyi ndemuzvare Rosemary Mugadza, muzvare Nyasha Shanamandwe navaSikumbuzo Ndebele. VaMudenge vanoti vakabuda nekomiti iyi mushure mekutaura neCAF, COSAFA, SRC pamwe nemapazi akasiyana siyana munhabvu muZimbabwe.
After an interview process and engagement with different parties who are involved in this decision, we have selected four persons who will serve as the normalization committee for a period of at least until June 2024.
Vawedzera ivo kuti komiti yapiwa basa rekutungamira nhabvu pamwe chete nekugadzirisa kuti pazoitwa sarudzo yevatungamiri vemutambo uyu gore rinouya. VaMutasa vanoti basa ravapiwa iguru asi nerutsigiro rwemhuri yese yeZimbabwe zvinhu zvinogona kufamba zvakanaka.
Basa ihombe, but ndine ruda ivo kuti maziposa achatisapota, masapota achauya kuzadza magiraundi wechiinkareja wana.
Izvi zvauya zuva rimwe chete FIFA ichangobva kutendera Zimbabwe kukwikwidza ndevekune dzimwe nyika zvichitevera kudzingwa kwakaitwa nyika iyi muna kukadzi gore rapera nemhaka yekupindira kwekomisheni yehurumende yeSports and Recreation Commission munyaya dzenhabvu zvinotyora bumbiro remitemo reFIFA. VaRalph Nkomo avo vanga vakamirira COSAFA vanoti mangwana chaiwo Zimbabwe ichange iri munguwani yemubatanidzwa yezvikwata yemakundano e-2026 World Cup.
As COSAFA, our dream is for Zimbabwe to take its rightful place, get our act right. Our dream is to see Zimbabwe qualifying for the 2026 of which, by the way, we win the draw for it. Confirmed? Let's win the draw for it tomorrow.
VaMutasa vanoti chinangwa chavo kogadzirisa kuti rimwe gore Zimbabwe ibudiriro kuendawo ku World Cup.
Basa redu is to set the foundation nekuti whether tikachadza kuenda this time but tinonga tane infrastructure.
Aimbove munyori mukuru weBasketball Union of Zimbabwe vari mutsigiri wenhabvu mukuru vatendai zvakati vanoti danho ratorwa neFIFA iri rinofadza.
Hazvinoedi takarudza makore maviri asi kumashure kubhora redu ranga risingafambe mushe. Saka nenormalization committee yaiswa taona zviri nani nekuti pane vatambi venhabvu vapinzwa semaadministrator ekuta normalized committee ana mukoma Lincoln Mutasa vakatamba kwenguva yakareba ivana Rosemary Mugadza vanhu vakatamba kwenguva yakareba. Saka tichaona kuenda mberi kwekutambwa bhora rakanaka.
Aingotambira Langton Football Club Tafadzwa Mangava anoti afarawo zvikuru nekudzoka kweZimbabwe munhabvu yepasi rese.
Pandiri inini ndiri kufara zvikurusa nekuti talent yedu yemajuniors edu isusu tandina vapanhu vari kunze kwenyika uko vanga vakutamba zvinonakidza vangasisiri kuoneka but pane zvino aiwa zvinofadza.
Asi Zimbabwe ine nhandare dzacho dzekuti itambire nhabvu here sezvo dzose dzakanzi neCAF hadzina kukodzera. Gurukota rezvemitambo Mudzvare Kirsty Coventry vati mushure mekushanya nenhengo dzeFIFA kuNational Sports Stadium zvinoda kugadziriswa hazvina kunyanya kuwanda.
An update on our National Sports Stadium. There has been ongoing work. The electronic ticketing system is now in the country waiting to be installed. The water reticulation is in process and should be wrapped up in the next 2 to 3 weeks. This has all been explained to FIFA last week when the representatives were here. They also went and visited the National Sports Stadium.
Zimbabwe inoshandisa National Sports Stadium mhondo yayo yekuda kuenda kuWorld Cup kekutanga kubvira makundano aya avambwa muna 1930. Africa yakawedzerwa nzvimbo dzeWorld Cup kusvika papfumbamwe kubva pashanu. Ndaka mirila Studio 7 Muharare, ndini Michael Kariati.